teza muri kuziva kune nyaya dzakawanda dziri kumatare vacha vangu nevamwe vavo vachitaura ivo kuti vane pati yavo vanoti tiputsi handizivi kuti vari kuiwanepi asi tinoziva ndechekuti haisi pati netungamirirwa navachamisa asi tinozoshandisa ndechekuti pari kuenda kumabielections vari kushandisa chiso chavachamisa vachiti uyu ndiye mutungamiriri wedu ivo vachamisa vachiti handikuzivei saka tanyora tsamba kuzeti vachamisa vachitaura kuti vanhu ava handivazive ngavasiyane nechiso changu vamire vega vakadaro hatizivi kuti sei vari kuchemera kushandisa chiso chevamwe zvavo zviso vainazvo
mawana mhinduro here kubva kuzeki
hatina mhinduro yatati tawana kubva kuzeki kunze kwekuti vasemba vakati aiwa tazviona chasara tichizuwa nevakuru tozokuudzai kuti tozofambisa sei
ko maendesa tsamba here kuna vacha bangu nevamwe vavo
isu taendesa kuzeki ndo kwatasiya tsamba iyoyo tikaudza zeki kuti munhu wese anenge auya nemapepa anechiso chavachamisa musabvuma kutambira mapepa akadaro nekuti vese vanotungamirirwa navachamisa munavo mudatabhesi renyu takavatumira mazita evanotungamirirwa navachamisa vese musi wa15 June 2023 saka wese asiri palisi iyoyo taramba kuti ashandise chiso chavachamisa
ko vakatika ivo vakwachabangu ava chiso ichi ndo mufananidzo webato racho retriplec nekudaro chinokwanisa kushandiswa kumanomination court nepane zvimwe
kumatare vana vachavangu vakaunzara vanoti bumbiro remutemo wetriplec yavo mubumbiro remutemo iroro vakati logo yavo inoshandisa chigunwe hapana pakanyorwa zvekunzi panoshandiswa chiso chavachamisa saka zvinenge zvaakushamisa chaizvo kuti kunyange nemuzvinyorwa zvese zvavakaita pamberi pematare hapana panotaurwa nezvichese yavachamisa vozongoerekana vaa kuti chiso chavachamisa ngachipinde pabaloti zvinofamba sei tinoona ari maminimini nechikiribidi chekuita unhubu hwekuda kuti vazevhetedzi vavhoti vafungidzire kuti vana vachavangu vari mune rimwe chetero navachamisa kuti vavhoterwe isu tichiziva kuti havanei nechekuita navachamisa
saka zvii zvichaitika kana vezeki vakasateerera kurudziro yenyu
zvoreva kuti zeki inenge yadziya moto wembavha naiyo inenge yaambavhawo tinenge taakuita mapepa tienda kumatare zvekuti tinenge taakuzvizvurudza naivo vezeki kuti vanokurukura pamberi pedare kuti sei vagamuchira mapepa anoshandisa chiso chavachamisa izvo zvisingatenderwi navachamisa vacho